Aya ndiwo magamuchirwo akaitwa amai Mugabe apo vakange vachishanyira matunhu zvichitevera kudomwa kwavo nebazi remadzimai muzanu PF kuti vatungamire Women's League. Vakawanda muzanu PF vakaita saamai Constance Shamu vanove mudzimai wevanoona nezvekurongwa kwemisangano mubato iri vawebhista Shamu vanoti vari kufara chose nekupinda zvine mutsindo munyaya dzematongerwo enyika kwakaitwa naamai Mugabe.
Isu kuna amai tiri kutarisa kunyatsotungamirirwa tigobatanidzwa semadzimai. Ndo zvinhu zvikuru zvatakatarisira izvozvo izvo, nekuti dzimwe nguva vana vakaona mai chinhu chaunotarisira kubatanidzwa, nekuti muri megavana munomarana, asi kana mai vapo munobatanidzwa. Saka we are looking forward kuti amai vakauya tichabatana.
Amai Shamu vanoti amai Mugabe ndivo chete munhu anokwanisa kubatanidza madzimai nevanhu vose mubato ravo. Vamwewo vakaita saamai Rabia Yusuf vanogara kuchitungwiza vanoti amai Mugabe mudzimai akashinga uye vanokwanisa kutonga nyika kana vakapiwa mukana uyu.
Ende vakashinga vane chipo ende vane zviviti zvekuti vanototonga, havana kana fiye. Vane ushingi kubvira ipapata kutoona kuti madzimai tinotori nechipo kushayiswa mukana zvedu, asi chipo tinacho chokutonga.
Kunyange hazvo vanhu vakaita saamai Yusuf vachiti amai Mugabe munhu anokwanisa kutonga nyika kana vakapiwa mukana, vamwe vanoti mashoko akataurwa naamai Mugabe pavaishanyira matunhu anoratidza kuti vachiri kubuda mukaka pamuno munyaya dzematongerwo enyika.
It shows disrespect. Hazvisi kuita zvamuri kuita. Muri kuenda kupi? Ndichitaura. Muri kuda kunopiwa zvinhu zvandauya nazvo futi. Asi zvandiri kutaura musi kuda kuzvinzwa. Aiwa. Ini, what I'm just thinking, ndezvekuti vese vasumuka vaenda uko. Vasara kundovatawana, vese vasumuka ngavagare ikoko. Aiwa, it's unfair.
Mumwe wevechidiki vaSteven Chuma vanoti chinangwa chaamai Mugabe handichokushandira vanhu, asi kuda kuti vawane chigaro kuitira kuti vakwanise kuchengetedza upfumi hwemhuri yavo kana vamugabe vasisipo.
Kupinda kwamai Mugabe munyaya dzezvematongerwo enyika kuzama nepese pavanogona napo vamugabe kuchengetedza upfumi uhwa hwakabira vana vezimbabwe kumakore 34 apfuura. Izvo zviri kuitwa nenzira yekuti vari kuona kuti vana vezimbabwe at one point in time there is a time when we are going to reclaim our wealth, and in that way vanoda kusiya munhu anenge achengetedza upfumi kutarisa kuti mhuri yavo ichiri diki chaizvo. Saka tinoona kupinda kwamai Mugabe iri nzira yekuchengetedza upfumi hwawakawana nenzira yatingati pachirungu iugotten wealth.
Mumwe wevanhu vasiri kufara nekupinda kwaamai Mugabe mune zvematongerwo enyika amai Memory Ncube vanotiwo zviri pachena kuti vamugabe vari kutogadzirira mudzimai wavo chigaro chepamusoro.
Isu semadzibai emuzimbabwe tiri kuona kuri kuda kwapresident kugadzirisa nyaya yesuccession kuti mudzimai wavo asara achitonga nyika, and isu semadzimai emuzimbabwe hatisi kufara nazvo, nekuti yaakuita kunge chigaro chemumhuri. Hatizivi kuti mangwana pavanobva amai vava kana vapinda kuchapindawo mwana wavo, saka hatisi kufara nazvo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvakare vari mudzidzisi pachikoro cheUniversity of Zimbabwe amai Charity Manyeruke vanoti amai Mugabe munhu ane unyanzvi mukutungamirira masangano akasiyana-siyana akaita sedanhiko pamwe nemusha wenherera nechikoro chavo kumazowe, nokudaro kutungamirira madzimai muzanu PF hakufaniri kuvanetsa. Amai Manyeruke vanotiwo amai Mugabe vagara vari munyaya dzezvematongerwo enyika, asi kuti iye zvino vave kupinda pane chinhano chepamusoro.
Kwavari kubva kukuraniza zvipi vamunhu akuziva kuti angakwanise kutungamira paWomen's League, nda ikange isiri decision yavo, havasiri vakazvironga, asi kuti vakatokumbirwa nemadzimai nechidiki kuti mai taona kuti dai matitungamirwa. Saka Dr Grace Mugabe ndofunga vachabudirira, nekuti vane sapoti yakanyanya chaizvo kubva kumadzimai nemayouth. Vanove ndivo zvakare the majority yemamembers ezanu PF.
asi mukuru wemedia center uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanoti kunyange hazvo mabasa amai Mugabe kudaniko nekumazoya kanaka pane zvizhinji zviri kuitwa namai Mugabe zvakaita sekutuka vamwe vasingawirirani navo kana vanovapikisa zvinokanganisa chimiro chavo kune veruzhinji vanoti semuenzaniso amai Mugabe vakanyomba mutevedzeri wegurukota rezvemutemo vaFortune Chasi nguva pfupi yapfuura nekuda kwekuti vaitsigira vanhu vaipikisana naamai Mugabe kuti vasatore rimwe purazi kumazowe.
Takatarisana nenyaya yavachasi kuda vanga vakanganisirwa havo, asi ndokunga pane nzira dzimwe dzavaikwanisa kuti vashandise kuti vagadzirisane navachasi. Uyezve izvozvi tiri kuverenga mumapepa nhau zvichinzi vati vachadeura ropa. Izvizvo hatina kuzvihwa hedu, bati zvakadaro kana tichizviverenga zvunhu zvinokanganisa urusvi, zvunhu zvinokanganisa pfungwa, zvunhu zvinoita kuti tifunge kuti vakomana nyika yedu yaramba iri nyika yebongozo.
Vamudzengi vanoti izvi nekushoropodza kuri kuita amai Mugabe vamwe vakuru muzanu PF zvikuru mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru kunoita kuti vatadze kubatanidza vanhu mubato ravo sezvo vari kutora divi pamakakatanwa ari muzanu PF. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti amai Mugabe vari kuratidza godo risina kunaka kuna amai Mujuru, zvinhu zviri kuvasiya vari parumananzombe rwemakakatanwa ari muzanu PF. Amai Mugabe havana kana kumbotuka vekuchikwata chiri kutungamirwa navaEmerson Munangagwa icho chiri kurwira masimba nechikwata chaamai Mujuru. Amai Mugabe vakachata nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 1996 zvichitevera kufa kwemudzimai wavo amai Sali Mugabe muna 1992. Kunyange hazvo vakange vatobvisirwa kare pfuma yekuroorwa, amai Sali Mugabe vachiri mupenyu. Mukuru weYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe vaSidney Chisi vanoti izvi zvinokanganisa chimiro chavo panyaya dzechitendero.
The church itself acknowledged kuti kuroorwa ikoko kwanga kusina kunaka, saka hakuna kumwe kwatinokwanisa kuti tiende kudebate panyaya iyoyo kuti kana usina kukwanisa kutambirwa nechechi yemurume wako semunhu akaroorwa zvakanaka, hakuna mumwe munhu anokwanisa kunge achikutambira. Saka ndo dambudziko riripo, end dambudziko iroro rinoramba richingodzokera mumusoro mevanhu. That's why ivo mai pachavo mai Mugabe vakazotanga kushedzera parali kuti izvo inini ndakagara ndiri mukadzi wechitu wasali Mugabe. Asi zvinhu zvinotaurwa pakazara vanhu, asi rodonzo recatholic church haukwanisi kuita mukadzi wechipiri kana wakaroorwa within the catholic church. Saka kana munhu achitanga kupembedza zvinhu zvakadaro, kupembedza zvinhu zvisipo nekuti hazvirarami muchitendero chechikatorike.
Asi vamudzengi vanoti iyi handi nyaya ingavhiringa amai Mugabe pane zvematongerwo enyika, vachiti vazhinji vanoita zvematongerwo enyika muZimbabwe nekune dzimwe nyika vanozivikanwa nenyaya dzokuita vana nemamwe madzimai kana kuti masmall house.
Saka iyoyo nyaya ndeimwewo. Kana takatarira pazvitendero inyaya inoita kuti vabvunzwe, but kana totarira zvinowanzoitika munyaya idzi dzematongerwo enyika idzi, vanhu havanyanyi kuzvitarira. Vamwe havo vangazvitarira asi vashoma vevari muzvinhanho zvematongerwo enyika vanganzi sumukai apo votariswa zvitsa dzavo vongoti ava vanhu vakachena.
Zvichitevera kupeta kwavo misangano yekushanyira matunhu kumashonaland east nemusi wechishanu uko amai Mugabe vakatuka zvakare sachigaro wedunhu iri varei Kaukonde, ZANU PF iri kuita musangano wepolitburo nechitatu uyo uchaziya zvakaitwa naamai Mugabe sezvo paine vakawanda mubato iri vasiri kufara nemamwe mashoko avaitaura mumatunhu avaishanyira. Amai Mugabe avo vane vana vana, Russell Goreraza mwana wavakaita navaStanley Goreraza avo vari muchiuto, Bona Robert naBelamin Chatunga vavakaita navaMugabe vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo semukuru wemadzimai muzanu PF paCongress yebato iri muna zvita. Vakawanda muzanu PF vamirira kuona kunodonha tsvimbo nedohwe paCongress zvichitevera kupatsanuka kwezanu PF uko kunonzi kwakatowedzera zvakanyanya nekupinda kwaamai Mugabe munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.